Babangu achirwara for quite a long period. Since around 2012, Babangu arungoita on and off, in and out of hospital. But eventually, Babangu succumbed to illness.
Saka vanga wari kupi hapa? Vanga wari kumba, vanga wari muchipatara?
Hapa zvaitika vanga wari kumba.
Vanhu vakaungana papi pari zvino?
Wari ku Greendale, kumba kwa baba. 29 mano mu Greendale masasi.
Mungatudze kuti vamatombo vasiya vana vangani?
32 inini ne sister yangu.
Ko mai?
Mai wakashaita. Not 2016.
Munga tsanangure vamatombo semunhu akaita sei? Isu taivaziya semunhu airwira kodzero dzevashandi kwenguva yakareba. Asi sababa vanga vari munhu akaita sei muupenyu wenyu?
You know, I couldn't expect a better father than my father. Vanga vari baba, hapana mawedzi andingataura kudescribe. Because he did everything. Chawaikwanisa kuita everything chataida. You know, as kids, and apana mawezi angakwanisa ku describe baba, because he was, you know, he was overwhelmingly a father to us.
Pane urongwa hwekuradzikwa here kana kuti vanhu vachiri kutotanga kusvika?
Da, vanhu vachiri kutanga kusvika pasati pane urongwa.